Magwaro aparurwa aya anotarisa nyaya dzakaita semagariro evanhu achitarisa nyaya dzemabasa uye magariro evanhukadzi nevanhurume. Zimstat yabuditsawo kekutanga gwaro rinotarisa magariro evana. Vachitaura nestudio 7 mushure mekuparurwa kwemagwaro awa, mukuru wechikamu chehurumende chinoona nezvemagariro evanhu vamutasa dzinotizei, vati zvakakosha kubudisa magwaro aya kubatsira vanogadzira mutemo nezvirongwa zvehurumende kuti zvizadzikise zvinodiwa pasi neruzhinji.
Basa redu ndorokuti titsvake umbowo nokuita masurveys and censuses. Tatsvaka umbowo kumasurvey censuses kuti maolder people vakawanda zvakadi, vana maliving conditions akadi, tozvipa kumapolicy makers like the Minister of Public Health and Child Welfare, the Minister of Health and Child Care, vochishandisa mareports aya kuita mapolicies namainterventions avo ivo vachishandisa data ratava. Population census inenge ichingopa zvinhu zvakaita sokubatanidzwa, iye zvinovapatsanura kuti vanhu vachiona kuti even padistrict level zvakamira sei, even paward level zvakamira sei.
VaPearson Mulambo vanoshanda nesangano reUnited Nations Population Fund, iro remamwe masangano akabatsira Zimstat kubuda nemagwaro aya, vati vanogutsikana nekuti hurumende inobatsirikana nemagwaro avo. VaMulambo, avo vakaongorora magariro evanhu vakuru munyika, vati gwaro iri richabatsira zvikuru mapazi ehurumende akadai sesocial welfare vanoshanda nevanhu vakuru.
Mukushanda kwedu nemapazi akasiyana ehurumende kunyaya kune zvinoongorora magariro evanhu kuwanda kwavo zvemumasensus kana kuti zveutano hwavo, tinoona zvishandiswa zvikuru nokuti takatotarisira iko zvino neripoti yamuri kutaura nezvayo yemaolder persons inova iyo yokutanga munyika munomu. Inobatsira nenzira yokuti tanga tisina ripoti yakadero yaitiudza kuti uwandu hwevanhu vari pamakore 65 nokupfuura vangani, vakawandira kupi, vari kuitei, vari kugara mudzimba dzakadini.
VaWatmore Makokova, mumwe wevange vari pamusangano wokuparura magwaro aya, vati vafadzwa zvikuru nekuparurwa kwemagwaro akanangana nevana. VaMakokova vakurudzira hurumende kuti iverenge zvizere magwaro aya kuti igadzirise matambudziko akatarisana nevana.
Ripoti iyi yabuda iyi iripoti yakanaka zvikuru, nyangwe hazvo zviri kubuda imomo zvimwe zvacho zvinoshungurudza, zvakafanana nenyaya yekuti vana vechikoro veECD half yacho haisi kukwanisa kuenda kuchikoro, uyezve vamwe vacho vari kutozotadza kucomplita masecondary education. Ichi tinoimba kuti ripoti iyoyi ichabatsirawo hurumende nevamwe vese vangakwanisa kubatsirawo padambudziko rakadaro kuti vakwanise kubatsira kuti dambudziko iroro ripere, vana vaende kuchikoro, nekuti dzidzo inhaka inofanira kuti mwana wese aiwane mupe.
Gwaro revana irabuditsawo pachena kuti chikamu chepakati nepakati chevana vari muZimbabwe havaendi kuzvikoro zvesekondari, uye kuti zvikamu zvitanhatu kubva muzana zvevana vari pasi pemakore 15 munyika muno zviri pamabasa, kunyange zvazvo mitemo yenyika dzese isingazvibvumidzi. Asi Muzvare Chipo Majuta, vange vari pamusanganowo uyu, vati havana chivimbo chekuti hurumende ichagadzirisa matambudziko ese ari mumagwaro awa, vakati ivo maonero avo angarekuti mari dzinoshandiswa mukuongorora nekubudisa magwaro aya dzingadai dzichitoenda kuzvirongwa zvebudiriro.
Ndinomafungira angu ndeyekuti vanhu vari kuita izvi zvekuunganidza data, I think kuti vari kutambisa maresources. Dai vaisa maresources iwawo kuvana vacho vari kushaya mari yekuchikoro, vari marginalized ivo zvirema zvacho, ndo maonero angu.
Magwaro aya ari kushandisa zvakaunganidzwa pakuverengwa kwevanhu munyika mugore ra2012. Zimstat inoti pamusoro pekuziva vanhu vari munyika vanozoenderera mberi votarisa magariro emapoka akasiyana-siyana. Kubva pakuverengwa kwevanhu muna 2012, Simstat yaburitsa magwaro anosvika mapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.